Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica vakawana ivo ruremekedzo rekuwanikwa vachidomwa pakati pevamwe madzimai nevarume vakawana ivo ruremekedzo rweBush Fellowship yakatangwa iyo nemhuri yekwaArchibald and Edith Bush vanoremekedza ivo vanhu vari kuita mabasa ekubatsira vanhu pasi rose. Mudzimai uyu ari pakati pevanhu vanosvika ivo 24 kubva pavanhu 2400 vagari vemuno muAmerica vakawanikwa vachidomwa kuti vatore ruremekedzo urwu. Akandiko kekutanga chizvarwa cheZimbabwe chichiwana ruremekedzo urwu kubva kuBush Foundation.
Tsarangu ndonzi Comfort Dondo, ndiri chizvarwa cheZimbabwe asi ndiri kugara muAmerica, United States of America, kubva 2004. May 19, 2022, ndinonzwa kufara kuwana mukana wekuva one of the few leaders vasarudzwa kupuwa inonzi Bush Fellowship.
Bush Fellowship iyi inopiwa ani uyezve sei yakakosha?
Bush Fellowship fellowship iri ine mukurumbira muno muAmerica. Vanhu vanoapplya Bush Fellowship vari mumathousands. This year about 2400 vanhu vakaapplya. 6 months process yekuvhetwa kuti ukwanise kuita fellow.
Zvakakosha sei kunemi semudzimai?
Kuwana fellowship iyi chinhu chakandikoshera number one semwana weZimbabwe. Ndakamirira nyika yangu yandinoda nemoyo wangu wese. Ndonzwa kufara sechizvarwa chekuZimbabwe. Ndonzwa kuti kuwana Bush Fellowship handisi ndega ndaiwana, asi kuti vana vese veZimbabwe, madzimai ese eZimbabwe, zvinondiratidza kuti tiri vanhu vane ushingi. MaZimbabwe tiri vanhu vakagwinya, vakasimba, kunyanya kutarisa magariro atinoita tiri kunze. Tarisawo mamiriro akaita zvinhu kumusha. Dzimwe nguva kuoma kwazvo, asi tinongotsungaira. Zvinonzi hanzi muZimbabwe chero ukamisa mudesert musina mvura, anowana chete pane chitubwe chemvura. They will find the oasis in the desert. Saka zvinhu zvandirangaridzawo maitiro edu semaZimbabweans. Ndonzwa kufara. Chechipiri, ndonzwa kufara nekuda kweBush Fellowship nekuti ifellowship iri kuya nemari, iri kuya ne$100,000 US.
Mari iyi $100,000 muchaiishandisa kuita sei?
Inova mari yachandibatsira kuti ndipedze chikoro changu. Inova mari yachandibatsira kuti ndipedze kuita research. Uyezvewo mari ichandibatsira kuti ndimboonawo mukana wokugara nevakuru vedu, ana mama vedu, vana tete, vana sekuru, vana mbuya, tichidzidzawo zvinhu zvandakatadza kudzidza nenhau yekuti ndanganda kubva kumusha ndiri age 17 ndichiuya kuno kuAmerica. Pane zvinhu zvakawanda, pane makore, ndofunga makore makumi maviri andakalusa, handitya nenyaya yekuti tiri kugara kuno kusango. Saka fellowship iyoyo ichandipawo mukana wokuti ndikwanise kunge ndiri kutora mukana wokumbonodzokera kumusha, tombonogara pamakumbo evakuru vedu, patsoka dzevakuru vedu, patsoka dzevakatitumbura. Handitya kuti tikwanise kunge ndiri kudzidzawo. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza pachivanhu chedu, zvatinofanira kudzidza even panyaya dzeshoko raMwari. Zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuwana mukana wokudzidza ndikudzokesa ndakudzokera kumba. Hanzi sakananeko wakabva. Chechitatu, fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndiri a leader akasimba. Tiri kukochwa nemakochi vamwe vakakocha mapresident enyika ino, vana president Bill Clinton, president Obama, toshanda nevanhu vakavakocha. Saka takamirira madzimai. Ini ndinofunga kuti Africa ichaporeswa nemadzimai. Muchiona tinoti musha mukadzi, madzimai iri kuti kamasapota kuti vange vari panzvimbo dzepamusoro, musha unomira zvakanaka, musha mukadzi. Saka iniwo ndakamirira madzimai emuZimbabwe, madzimai ekuAfrica. Ndoda kuti fellowship iyi dai ikandibatsira kuti ndisvikewo pane chimwe chinhano, kubva pane imwe nhano ndichienda pane imwe nhano yekuva mutungamiri. Kudzidza kuti kuva mutungamiri akanaka zvakambomira sei, kudzidzawo kuti tinokwanisawo here kuzosvikawo patinodzokera kumusha kuti tinosevha nyika yedu, tikwanise kuenda serve be servant leaders munyika yekwedu. Nekuti kwatiri kuno kumasango mikana tinoipiwa kuno kuti dzidze, asi tisakanganika kwatakabva. Saka fellowship iyi chinhu chakandikoshera. Ndinovimba hurumende yedu yeZimbabwe vachangovaone kuziva kuti aiwa kune mwana ari kusango asi ane mwoyo wake uri kumusha uyezve ari kugadzirira kuti ange ari pachiposition yekuti akapuwa mukana wokudzoka kumusha kuzoshandira nyika aiwa tinenge tave pari nani saka ini ndinonzwa kufara nepamusoro pefellowship iyoyi ndotenda zvikuru Voice of America staff ndokutendai nemukana wokuti ndikwanisewo kunge ndichipembera neabi yangu mazimbabwens neabi yangu vana veafrica muzimbabwe nokutanga pasi rose kuwana iyoyi fellowship ndinonzwa kufara again come for dondo founding executive director wepumulani minnesota african women against violence
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.